Nezuro vakuru vakuru vembatanidzwa MDC Alliance vakaita musangano pamuzinda weMDCT nevachapinda musarudzo apo vakaita chisungo chekuti vese vakanyorisa kupinda musarudzo vasina kudomwa neAlliance havafanire kuenderera mberi nekukwikwidza musarudzo. Pakagara dare nomination court svondo rapfuura, nhengo dzemapato aya mumatunhu akawanda munyika dzakanyorisa kuti dzikwikwidze muconstituency imwe chete dziri mbiri kana kudarika sezvo dzainge dzisiri kufara nemadomerwo adzinoti aitwa vanhu vachamirira mubatanidzwa. Mutauri werimwe remapato ari muMDC Alliance, Remote Racial Christian Democrats, vaSebastian Mubvumbi, zvakare vaifanira kunge vachimirira Alliance kumakoni North musarudzo dzeNational Assembly, ndevamwe vasina kufara nemafambiro akaita zvinhu panomination court.
Isu tiri makristu hatidi zvinhu zvinoitwa zvinotsaudzira zvatinenge tawirirana. Isu sepati hatisi kuona kuchena kweAlliance. Hapasisina kuchena kwealliance hapa. Kozi tiri kuona kuti vamwe wedu vanenge vakagara vakatihwandira, saka zvaakubuda pachena zvavari kuda chaizvo. Ndosaka muri kuona kuti masisi mazhinji emamwe maalliance partners tiri 6 akapera kutorwa kamurwa kamurwa.
Asi vachitaura mushure memusangano waNezuro, vanoona nezvekurongwa kwemusangano muMDCT vaAmos Chibaya vakati vese vakanyorisa kupinda musarudzo zviri kunze kwechibvumirano varegedze kuita izvi.
Mutemo uri pachena unotaura iwo kuti after nomination court munhu anokwanisa kuwithdrawa candidature yake within 7 days. Naizvozvo kune makandidati maviri maviri vachawithdrawa kuchishora mumwe chete.
Mutauriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti vanhu vachatevedza chisungo chakabuda pamusangano waNezuro. Vati nhengo dzebato ravo dzainge dzadomwa kuti dzimirire Alliance kunzvimbo dzakaita seBikita East, Harare South, Mashongo South neMuzarabani North dziri kukwikwidzwa nenhengo dzemamwe mapato ari muAlliance. Vamwe vakaita savaWilton Njanjasi veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vainge vanyoresa kuti vakwikwidze kukuwadzana West, uko kuna amai Miriam Mushai vakadomwa neAlliance. Vakaziisa neZuro manheru kuti havachapinda musarudzo uye vave kutevedza gwara reAlliance.
Ndawithdrawa nenyaya yokuti ndaona kuti tinokwanisa kuzopa mukana wakakurisa kuzanupiri mushure mekunge taizosplitsa mavotes zvopa mukana wakakura kuzanupiri.
Vakati vakange vanyoresa kupinda musarudzo sezvo vainge vasina kufara nemaitirwo akaitwa zvinhu pakudoma vachamirira Alliance.
Changa chaita kuti ndikondeste inyaya yekuti handina kunge ndakafarira maurira akaite candidate mukwadzana. Wani havana kunge vaitawo maprimary kupati kwavo, isusu kweduwo process yacho yekutsvaga macandidates yanga isina kunyasa kuti twatatwasa. So ndo chakaa chandipa mukana iwe kuti hano dziri nani tidi tipinde mugango.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naProfesa Walsh Mwencube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvisinei nezvakaitika kunomination court, MDC Alliance yakabatana uye veruzhinji vanofanira kuvhotera vamiriri veAlliance musarudzo.
Ngatichitarisa kuti vanhu varipo vakamirira Alliance ndivanani tokwanisa kutaurirana zvina mberi. Pane vaviri vaviri chandoda kuimbisana nenyu kaendere kuti tichataurirana tikasarana munhu mumwe chete. Vanhu ngavatsvage inonzi MDC Alliance haisiyo MDCT. Vanhu musavhotera MDCT, munovhotera MDC Alliance inotungamirirwa navachamisa.
Mutemo wesarudzo munyika unopa vanhu mazuva manomwe kubva panomination court kuti vabude musarudzo uye haubvumidze kubuda musarudzo kana magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers adhindwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.